vechidiki vanga vasingaratidzire kwakauye musangano weZANU-PF youth league.
Saka vanhu vese vanga vari mavhune marara ava vangauya pamusangano.
Vanhu vangauya kumusangano weZANU-PF hazvifani kukushamisaika, nekuti ZANU-PF ndobato karine vanhu vakawanda muZimbabwe. Sapese panongonzi pane musangano weZANU-PF unoona vanhu vari mavhune marara.
Asi tanzwawo kuti vamwe vechidiki vanga vachiita havasi kufara nevamwe vari kuratidzira vakaita sana hashtag this flag nana Tajamuka, zvanga zvichifamba sei apa?
Hapana ari kuzvifarira kunze kwenyi mimi muri kuAmerica. Ndimi muri kuzvifarira because ndimi munenge mune chikonzero chekuita kuti zvinge zvichitaro. Ndimi munenge muchivapa mari vari neushoma hwavari ihwohwo. But vanhu zhinji vanhu vemuZimbabwe havasi kuzvifarira. Ndosaka maairway avaiedza kudedzera pamazuva apera vanhu vaisaenda. And just a week after ZANU-PF yadedzera meeting, ZANU-PF inove ine bato rina president ari kunzi nevanhu vashomashoma vanga achibe youth league yacho, not ZANU-PF yese as a party but the only the youth league in Harare.
Asika tiri kunzwa vamwe vachiti vamwe vanhu vacho vanenge vamanikidzwa kuti vange vachienda kumusangano, icho kwadii?
Munhu anomanikidzwa achizurura here nemari yeke bhazi? ZANU-PF youth league haina kumboisa mabhazi kana transport modalities dzekuti vanhu vauye. It was just a calling from our youth league commissariat department yekuti vanhu tine musangano muswe Wednesday, ende vanhu vauya lega. Saka unomanikidza munhu achizvifambira ega here?